muraramiro anoita vana vezimbabwe kuno kuhana kunyatsomira zvakanaka. Vamwe vanenge vakanyatsofunda vaine mapepa avo, asi basa kana usina mapepa ekuti anokumbumidza kushanda muno rinonetsa kusvikira waane mapepa iyayo. Saka vanhu vanozouya voenda kunogara kunonzi kumukuku kuya uku. Kumukuku ndo anonzi mashandi town, pekuti munhu anongotsvagawo mapurasitiki kana zvimarata ozvivakira chimba chake orara imomo. Saka matemperatures ekuno kana iri nguva yekutonhora inei anoderera zvakanyanya kukunda zvaanoita kana kuri kuzimbabwe. Saka vanhu vazhinji vanopedzera vapedwa nechando. Kudhorova nechando mumanje kunokonzera kuti vadi varware zvichikonzera ndufu. Ende figa iyo yakataurwa ifiga iyi itori yechokwadi, nekuti isusu seorganization tine ndufu dzakawanda dzatinoenda kunoviga vanhu kumakuva ekuno, nekuti vanhu ivava vanenge vatadza kubvisa mari dzinodikanwa kuti vaserwe mitumbi yavo kumusha. Saka hama dzemunhu dziri kuzimbabwe dzinozongoti kuregai titumidzire munhu umwe chete kusouth africa kwacho anotimiririra avige hama yedu ongozotakurawo ifu tozongoita chiwanhu chedu kana pachidiwa kuitwa chiwanhu.
Dr. Bonde, tichitarisa uwandu hwevana vezimbabwe vari kunzi vari kushaya vari kusouth africa, muchitarisa uwandu ihwohwo, uwandu hungatyisa here?
Panofa munhu mumwe chete chinhu chinotyisa, nekuti upenyu hwese hwakakosha ndo chekutanga. Tichidzika nenyaya yedu tinenge tichitarisa kuti avo vari kuona kuti chikonzero chiri kuita kuti vana vafe vezimbabwe handitika zvirwere zvataurwa izvi zvakabatana neHIV zviri kureva kuti kuda mawaniro avanoita chikafu sekugara pakanaka, kuda mawaniro avanowana iwo mushonga wacho iwoyoyo unotaurwa nana chiremba isusu kuti munhu afanirwe kumwa, zviri kushayikwa. Pane kutambura kuri kuitika kune vanhu kana variko kwavanenge vari kusouth africa, kuti vanhu vanogara munzvimbo dzekuti vanenge vari 20 kana 25 murumu 1. Izvirwere zvatagara tanga takangozvinzwa, ende kana zvakadaro zvirwere zvechipfuwa zvinenge zvichibatirisa kunyanyisa pamunhu anenge aine masoja akaderera kudhara akaderedzwa nechirwere cheHIV. Saka inini ndinongorwadziwa nemastatistics akadaro kuti munhu 1 year afirei. Saka kana wawe 1000 and something vanhu ivavo, tinenge takuchitarisa kuti mararamiro acho ane kakutambura mukati.
Muzvare Simbudzana, vana vezimbabwe vanenge vari musouth africa vari kugara nenzira dzamatsanangura dziye vanokwanisa here kuwana mishonga?
Mishonga inogona kuwanika, asi panosimudza zverime dambudziko. Dambudziko ratinoona nderekuti kana usina mapepa akakwana ekuti ugare munomo, dzimwe dzenguva unogona kuenda kuchipatara. Wosvika kuchipatara woramba votadza kukurapa vachitiwa una mapepa, hauzivikanwi. Saka kana munhu asina mapepa anozongopedzisira azongoshaikira zvake mumba, aona kuti haana rubatsiro rwaangaita.
Dr. Bonde, pindai tinzwe.
Ichokwadi ichocho. Hurumende yeko inenge yakasungwawo nemitemo yeko. Saka kana isusuwo tisina kuwana mukana wekuteedzera mitemo yeko, tinoramba takasungikanawo nekurarama kwedu.
Muzvare Zimbudzana, mabasa ari kuitwawo nemuzinda wezimbabwe, muri kugutsikana here nemabatiro avari kuitawo nyaya dzezvizvarwa zvezimbabwe zvikuru vanenge vashaya ivavo?
Nyaya dzevana vezimbabwe vanenge vashaya embasi yedu hatiishore. Inomhanya inobetsera kuti pamapepa aakwanise kuwanika, asi izvi zvinobudikidza nokunge omwe iye ashayika wacho aine dhokumendi zvinonge aidentifya kuti chizvarwa chezimbabwe. Kana zvadaro pasina paine vanokwanisa kumirira vachipa maafidhavhiti, hongu embasi inoyamura.